isusu sewa petro kubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga muswa 25 November kusvikira muswa 10 December. Ichikurudzira vanhu yese vemuZimbabwe kuti vasaite zvemhirizhonga mudzimba kune vakadzi nevasikana. Gore rino theme yedu inoti Unite, Invest to Prevent Violence Against Women and Girls. And theme iyo inouya panguva yakanaka chaizvo nekuti members of parliament edu ari kushedzera kuti vanodawo budget yakazvimiririra inoita nezvegender-based violence kuti inge iri operational munyika. Ichitarisana nenyaya yachoni, tinoona kuti mastatistics acho anoramba achikwira enyaya dzegender-based violence.
Asi ngati tarisei kuti iyo mitemo inobata nyaya idzodzi munyika yakamira sei?
Munyika mune mitemo inobata nenyaya dzemhirizhonga inova Domestic Violence Act, Sexual Offences Act neiya inonzi Trafficking in Persons Act. Asi chero hazvo mitemo iyi iripo, hapana chiri kuitika.
Imiwo sesangano zvamuri kuita ndezvipi kubatsiridza nekumiramira womunyaya idzodzi?
Tichishanda sewalpe nemadzimai ari muparliament nevaya vari muzvinzvimbo zveutungamiriri. Vari kuti nyaya dzesexual harassment neviolence kumadzimai nemadzimai echidiki nemadzimai ari kurarama neurema ari kunyanyisa, chinova icho chinoita kuti vakadzi ava vasade kupinda munyaya dzeleadership kana matongerwo enyika.
Mochikurudzirawo zvipi kuti nyaya dzemhirizhonga iyoyi dzipere munyika?
Isusu sewalpe tinoti pa 16 days idzodzi tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu iite inonzi standalone budget inonge ichitarisa nyaya dzegender-based violence kuti dzinge dzichireduswa. Bhajeti iro rinoita kubatsiro kumapurisa nekumatare edzimhosva kuita kuti nyaya dzacho dzitongwe, dzinge dzichitongwawo zvakanaka nenguva chaiyo kuitira kuti madzimai awanewo justice yavo yakanaka. Takadaro tinenge tichikumbirawo hurumende neZimbabwe Electoral Commission, mapolitical parties nemamwewo mastakeholders anoita zvedemocracy nehuman rights kuti vange vachishedzerawo nyaya dzepeace before, during and after elections. Iye zvino tinoziva kuti nyika yedu yakatarisana nemabyelection muswa 9 December, zvinenge zvichivawo munguva iyoyi ye16 days of activism. Saka tinenge tichidawo kuti mastakeholders iwayo akwanisewo kumeka sure kuti unge muine runyararo munyika, especially kuma constituents nekuma ward kunenge kuchiitwa ma by elections.